A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, June 5th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Tanono Kawande.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are looking at how the diaspora is sustaining the lives of friends and relatives back home following the current economic crisis.
The prices of basic commodities has continued to rise unabated, while salaries have remained dormant.
The rate of the bond, the official local currency, has continued to tumble on the black market, forcing prices to rise sharply.
Just this week, there was a raft of price increases like the staple maize meal, rice, sugar and salt, as producers passed on the increases to consumers.
Those with family or friends in the diaspora are now compelled to assist their folk back home because the situation is now difficult.
What are your thoughts on these issues?
To join our discussion on these issues, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Zimbabwe. Yebo kahambe izilandaba siyadibana njalo kuhlelo lwethu uhlelo lwe Diaspora Forum lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Lamhlanje ke sikhangela umumo wezenotho eZimbabwe lapho iningi eselikhala ukubana intengo iyehlula uyayibambeki njalo abantu abalamali yokuthenga into ezimqoka empilweni yazo yabo ezifana ke lokudla. Yiko ke sifuna ukuthi sixoxe ngodaba lolu sikhangela abantu abahlala phetsheya ke esizwa kuthiwa yibo asebephathe abasebencedisa kakhulu bencedisa ke izihlobo labangane ekhaya ngoba imali esetshenziswayo e-bond note isisindo sakhona hayi sesibuyile asisabambeki kahle nxa ufuna ukuthenga ke into ezifana lesinkwa isinkwa $3.50 umuntu ke khonapho uyabehola imali encane kakhulu. Mr. Wande.
Nasitoda kutarisa mamiriro akaita zvinhu. Mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira. Asi mari inotambirwa navanhu haisiri kuchinja. Saka zviri kukonzera maproblems ari quite obvious atinenge tichingoona tese. Ndo zvati kuda kuti titaurirane nhasi tinzwe kuti munozviona sei, munofunga chinyi. Varipo vamwe vane mhuri kana kuti vane hama dzavo dziri kunze kwenyika dzinobatsiravo nokuvatumira mari kana kuti nezvimwe zvinhu zvavanofanira kushandisa mumusha, asi vari vashoma vanhu vakaita savavo. Toda hidu kuona kuti mari inotumirwa kumusha navanhu vari kunze kwenyika muZimbabwe inobatsira zvakadini, uyezve pane zvingaitwa here kuti mari iyi inyatsobatsira nyika yese pamwe chete pasina muchokungoti ingotsakatika kana ichinge yasvika munyika. Vhiki inoi pakaita kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakawanda zvichisanganisira upfu, shuga, mpunga, munyu nezvimwe zvakadaro. Vanhu vanozvikwanisa sei zvinhu zvinoramba zvichikwira kudai asi mari dzavo dzisingawedzerwe? Ndonyaya toda kuti mutibatsire nayo. Saka kana muchinge muchikwanisa muchida kupinda muchirongwa motifonera panhamba dzedu 001 202 0861192077 tiko kufonerai tiko govanao nemwe pfungwa dzamunenge minadzo. Gande.
Yebo mnumzana Wande, njengokutsho kwethu lamhlanje ke sikhangela impilo yezizalwane zeZimbabwe esiwomile kakhulu, sikhangela nje kodwa siyazi ukubana iholo lona alikhwelanga. Abantu bayakhala kodwa ke abanye abahlala phetheya, abahlala kudiaspora, kuthiwa yibo asebebambe ilizwe leZimbabwe ngoba bethumela ke imali izihlobo labangane, imali yohlobo lwe-US dollar eyiyo engani isisindo sakhona siloko singcono. Mr. Wande?
Tine sivangeni dubebe Sivaneng Dube, sorry, ve Zimbabwe Exiles Forum vari South Africa vatina vaparo nare. Makadini ko Mr. Dube?
Tiripo makadini waite wangu.
Aiwa, tiri nani, ndimi muriku munogara mchishanya mchisuka kumusha, ndimi munogara mchiona mchitumira zvinhu kumusha. Chii chamungati taurira pamusoro penyaya yatakatarisana nayo nhasi, kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu, kushomeka kushawa uremu kwemari yekuZimbabwe yemaRTGS nezvimwe zvese zvakadari izvi. Chii chamungati taurira Mr. Dube?
Zvakaoma. Vanhu vengorarama nenyasha dzamwari nekuti ukavona ukurarama uri kuZimbabwe usina mwana uri kudhorobheni kana kuti kuuk kana kuusa hazvaine kuuraya nekuti zvaoma zvekuti mafuta chavo 2 lita lita yemafuta kwanzi ava kuita 20 RTG. Zvino 20 RTG zvaizvo inowanikwa nani? So basically vanhu vari kuZimbabwe they are more of a dormitory in South Africa. Things are terrible in the American channel.
Pamuri munoona vanhu vachitumirawo zvinhu kumusha zvakaita segrocery kana kuti nemari dzichisvikazvo?
There's a role in business yavanhu vanenge vana malaicha. Vana malaicha zvavanoita ndezvekuti vanotora magroceries ekudhiriva kuZimbabwe kumafamilies amarelatives anenge atumira. Vanhu vazhinji vari muno vanotozviziva kuti hazviiti kuti ikapindira maishuga kumisha nekuti kana usina kudero unenge wadikasendeza serious starvation. The situation is actually back to 2008, 2006, 2007, where people had actually stopped hoping for anything from within.
Karibenga rebuku iri.
Buku iri ndini munyori wachona.
Oh.
Saka ndaitoshea
Okay. Okay. Ndanga ndisina kunzwa ipapo.
Ndichiona kudzidzana paita vana veZimbabwe vari munini vari kusaa.
Asi ndinonzwa chose Nyenye na malacha kuti vano batira zvikuru. Pane ku takatasa kuti zvinenge zvitumirwa kwe zvinenge zvisina kuwanda zvinenge zviri zvishomawo. Zvinosvika hazvo pane kuvimbana kuripo here pakati pa vanhu vanotumira nevano vanotakura zvinhu zvacho.
Chaa kuvimbana kuripo nokuti inodova industry yakatozvimirira. Inomeka sewa kuti zvamunenge matumira kumusha zvinosvika kumaintended target. Saka hapana maraicha atonga nyanya kuita zvenhubuka zveutoti zvekubata unenge atumirwa nekuti iye unenge achizourayirawo business because kana ukadero panobuda guhuro kuti ndiwo muti wako. Saka vana maraicha vazhinji havo havanosvika. Asi munenge zvivavo kuti hapanga hushaitivo ine kana kuti vaviri vanenge varechi vane maitiro asinganasiki asi kazhinji hazvo vanosvika. Zvinenge zvitumidzwa izvi zvinenge zvichiudza zvinhu zvakawanda. Vuwandi hwazvo ndohwo zvichitemaina kuti ive unobhadhara mari kunoona malaiki. Saka vanhu vanotumira zvakatowanda kubva kuzvikuru zvikuru kubva kuna mafiriji matihi mazvikafu kuitira kuti vanhu varara nekumusha. Inini vhiki rinorapera iri ndaitotumira tv kune ava vazala vamuslawayo iyo yavo yakafa. Saka kuti itenge ukoko mara tv zvacho akati wande kana tv yacho yakatosvika hapana kana problem.
Zvino Zimbabwe ichasvika kupi ichingorarama nenzira yongoti wakwakusa izvozvizvi, munozviona sei?
VeZimbabwe zvoida kupindira kwamwari nekuti chero iyo vanotonga vacho vanofanirwa kunge vachiita effort yekuti vanatse zvinhu pari kutaridzika kuti havana kana nehanya kuti vaimprove zvinhu. Yangova madadi kwazvidii kwake vangoamba kungoti waita waita zvake madiro ajejina utarise ufunge kuti iyo nyaya yacho yakamira papi ende iye maepos ekuadresa zvinhu zvacho ari papi. It looks like our leaders have actually given hope or they're no longer giving any effort to assist. Iyo zvavari kubeta ndezvekuti vanenge vachidozvimimira vari voga vachidozvigonzizizi anti zvatiita pazvatisvita asi effort yekuti vagadzirise zvinhu hadhireni.
So Mr. Dube, are you sending just food or you are sending money as well to your folks back home?
Mana ibetsero nokutesitumira mari iti kana kuti yei because mari kumusha vanayo mara tg. Saka chavanoda chacho chechikafu. Mari chero kwavatumira inogovatumira mari kuti vatengei nokuti there's nothing to buy, things are not affordable there. So it's best that you buy them a basic commodities. Ukavatumira chikafu, ukavatumira hembe, ukavatumira mablankets, ukavatumira mafeeds okuti varime, ukavatumiravo muchero mahouses goods avanenge vachida. It is more helpful than taking the money because mari vanenge vanayo hazvisina zvamutengo. Chero vanayo iko kumusha haungatiinzire RTGS kuuya kuno because RTGS yacho inorarama online, haisi mari yekuti inobata maoko. Inenge vaizvo zvinoto zviriko kesha kuti akusaasira mari yakati manje kunoko hakuna kune economy iri pasina.
Mr. Dube, stay on the line. We'll get back to you in a minute, please.
Yes,
Mr. Dube is raising some interesting topics there. It looks like, you know, it's quite a bad situation.
Yeah. Now, you know, people are forced to trust people they don't even know, just to give them parcels and the big items,
mm-hmm.
and hope that, you know, the things will get there. But there is no choice anymore. People are just stranded.
Yeah, but like Mr. Dube has pointed out, you know, these people seem to be trustworthy because they know if something goes wrong, then they're quite kind of blacklisted. Yes. You know?
It's so sad that money can be made out of the problems of other people.
Okay, so to our listeners there, we are talking tonight about the economic situation in Zimbabwe, especially looking at how the diaspora is helping the situation. We understand that the diaspora remittances from all over the world, they are well over $1 billion, which is quite amazing. Okay, Mr. Wande, we have our second guest, Mr. Cassius Mpofu. Mnumzana Mpofu, sa wamgela hetingwen.
Ababa, ibingela ba saga zomkulu, ibingela ba alaleli ko saga zomkulu
sitisa. Okay, ay sbongile sa temba la ba laleli betu labo ba bonga. Ye mnumzana ungasitshela ngodubo olukhona ekhaya ukuthi lina njengabantu abaphandle kwelizwe liphathisa ngokunjani?
Udubo olukhona ekhaya kwamanje indaba kakhulu eyokudla, indaba yentengo yezinto, indaba yemali. So ke thina ngapha njengabantu abasebenza bangaphandle kwelizwe siyazama ngakho konke sikwenelisa ukuthi siphathise abantu abasekhaya ngalokho abangabe bakufuna. Siyathenga izinto ezidliwayo ngapha, sibathumele ekhaya, sithumela lezi mali ukuthi basizakale kulukhuni abazabe bekwenza. So kulobunzima obukhulu abantu ababhekane nalo, olufulafuli abantu bonke nje sifake amakhanda ndawonye sisizane nabantu basekhaya, ngoba lokho kwenzakala ekhaya abakukhethanga. Awozo bakhona abanye singathi bakukhetha, kodwa-ke kwasidala ababangukhethanga. So sisiza ngalo lezo ndlela zokuthi sibathumele okokudla, sibathumele okunye okufunakalayo njengakhona okuba.
Manje nxa lithumela khonapho, ayiso mali eningi yini egcina ichitheka ekupheni omalayitsha la?
Ya khona kuba nokuthi imali iyalahleka lezo ndlela, kodwa-ke kuyake kungafela enye indlela esingathi siyenze, ngoba nakhona ma singathi thina sibambe leyo mali sidaka sithumele ekhaya, sesisho abantu abasekhaya sokumele bafe. Kukanti-ke ukusuka kwethu ekhaya sizosebenza emazweni esebenza kwathini e-Afrika lapha lamaya ngaphandle, sasuswa yikuthi sesibona ukuthi asimele sukuthi sigcine imuli zethu esinazo ekhaya. Sothaxa ngcono siyesebenza singaphandle kwelizwe, sibasapote lesilaphi sikhona. Abanye basebhotswana, abanye baseSouth Africa, abanye basenamibia lamazwe amayanjalo. So yinto eyasisusayo, sasuswa yibo laba bantu abasekhaya ukuthi sibatholele something engabasiza. Kuyadula omalayitha, bayadula ngoba labo badla khophana umsebenzi, bafana nomlayo nje umuntu ovukela emsebenzini. Umsebenzi walwana abawenzayo ukuthi bathwale impahla zabantu labo, bagcina ngaleyo ndlela iy'muli zabo zonke ezindaweni ezihlekeyo. Kodwa-ke kusuka kube ngcono ukuthini, impahla zongapha ziyathengeka. Kungaba lokudula kancane ukuzithwala usekhaya, kodwa ziyathengeka. Nakhona uqathe ukuthi umuntu uma engabe exa engumuntu esebenza ngaphandle kwelizwe ehambise izinto ekhaya, abe lo muntu asebenzisana nayo ngumalayitha, kubasiza kakhuluma abantu labo osebenza nabo kuhle. Kwesinye isikhathi ne-discount uyayithola, loba kusiba nzima kubo bebhadala izimali eziningi mabethwala impahla yosika, kodwa kwesinye isikhathi uyathola i-discount ma uyi-customer bayazo. Lufika lokho kokufika nakho cela nihambisele ukudla kwabantwana ekhaya, bayeyemukela leyo mali yabo nakho, akuhluphi nje kakhulu. Kodwa-ke kunzima ngoba sisebenza sini one ndawo, sisebenzele ukudla, sinabhodalisheni enkulu esiyenzayo.
Hayi, siyabonga ungayikhatshana, bamba ucingo khonapho Mr. Wande. Understand we have a call.
Yes. Pa makadi pa runara.
Tiri po makadi.
Tiri po yadu tiri kutara nani uye muri kupi?
Tiri kutara na Romi wa Mugande tiri kubinga.
Muri kubinga makadi ni kwa Mugande tiri kuye uka mshimbofona.
Mutiri uyo kashwa ndiri nambo upona samtemu.
Nasi moda kugwa na nesu nyaya iyi, moda kutuza chi.
Ndoda kumuza kuti, ndo kumia utara ndiri ndebe.
Cha izo, taurezeni.
Kuluma mnumza.
Ok, lapa wewe kuluma kuloko kumipolo kuti abantu batole imali ezincane zingasakwanisa ukubancedisa kuhle kuhle. indaba le njenga basi sibamba ku special mina ngu councilor ngapha eBinga ku ward 17 lawo.
Oho, ku ward 17 ungapi kwe Binga Center?
Ngapha phezulu elusulu kwathina magondo, tifuna magondo.
Oho. Ah, ikungibuza ngoba bengikhona ngapha eBinga kumuvike edlulela.
Awebo.
Yee, ngifike ngabona amanzi abilayo.
Ah, ufikile sibili ngingawabona.
Yee, ungasiphathisa ngembono yakho.
Hayi, mina nginesikala zokuthi ngabe uhulumende uyasizwisisa, uyasizwela sibili. Because ngapha eBinga ngendaba zamatitha laba sebesukile ngemali ezincane abasolayo. Ngapha isikolo sesisile, because uyathola ukuthi isikolo esilazo ngapha eBinga, izine eziningi zangikhona ngama-annex. So amatitha amaningi bavela ngapha phezulu esishoneni, basuka babuyela ngale. So isikolo eziningi ngapha usela amatitha, so sele amatitha maybe uyathola isikolo esisodwa. Sesila amatitha abafika obo-14, so usela maybe abayi-65. Lokhu sebebuyele bonke amatitha abangikhona. So sokuthwalisa abantu nzima, abadala sebebhadala esikolo, amatitha abangikhona asebenzisa esikolo sangikhona, sebesithathela abantu bokuthi befundisa abantu ababo esikolo.
Hayi, kunzima. Sizakufonela sixoxe kabanzi ngendaba naleyo.
Hayi, kulungile.
Okay, hayi, sibongile kakhulu.
Hayi, sanibonge.
Okay, Mr. Wande. The caller there is saying that in Binga, many teachers have left. There are so few teachers that, you know, you find a whole school with a couple of teachers, and he says mostly those who had been there have gone because, you know, of language barriers or something. So that's why I said I'll call him, and then maybe we can find out what's really going on.
Yes, that's that's a very really important story.
Yeah. Hello, caller.
Hello, Madadigo.
Eh, tiri kutaura nani uye muri kupi?
Muri kutaura na Solomon Matsaire, South Africa, Limpopo, Lipalani.
Aha, makali niko, makali nenyu?
Ah, isu tinofara zaidi kukorwa dzione zvirikuitika kumusha kuZimbabwe.
Taura nenyu tiri takaterera, tiudzewo zvamunofunga nezvamuri kuona.
Ini chandiri kuona ndichekuti solution pa ma challenges atinawo hapana, because mukatarisa movie yataitwa nhasi yekubvana ma strike kutoratidza kuti parida kudzvanyirwa munhu zvakasimba nekuti what was supposed to happen is that because zvinhu zviri kukwira, masalari zevanhu asingakwiri, obviously vanhu zvaifoswa nekuenda paroad achistrike kuti mari dzavo dzivedzere. Saka kana paiswa mutemo wekuti zvanzi kana tichida kustrika ndofanira kutanga kutendera paemployer kutende pastrike, ndiona sekuti utaro dzvanyiro hwakaitisisa kupfuura hwaiitwa navamugabe, even kupfuura hwasinei.
Saka
zvotoda kuti vana veZimbabwe zvoda kuti timuke titsvage way yekuzvisunungura.
Kana muchiti titsvage way yekuzvisunungura, munoreva chii?
We must find other means, because it looks like we are liberated, but now the thing is great cost per joke or got of
Ferrari.
So as about Siri and Varku, imagine Narutandira $500 bonds on end up shop was going to be sugar, it's $100-something bonds. My prices are from Zoro Sakai, so the salary is a quality. Could you take a basic? As soon as you basic, so put the uncle to our memorial at Japan. What more transport you put to another language coro, masses and stuff? Not afford. So this is a slavery. It's already. How can you have a government in Opavano, or Sandivayo married to Dr. Nashan? It means that in a government, in the Levan Raj. Aungati kana uri baba kana wana wachi chema ni zara. What is that cheke muro mo wachi uruku cheme wako tureko kuchema. What is that? Yosa hiko na wamuna ngambo nasa chifena birao. So, situation ero kuti havana basa nevanhu. So tinogona kungonyeperwa. Nana Mr. Finance ana mutumwa achiti vachiti zvanzi hano. Zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kupetsira kuti economy iri kuimprova, but there's nothing on the ground to show that the economy is going, is improving. The economic environment is going down and everything is bad. So tinganyeperwa every time. Vachitaura mafence wezi hawa chiti zvanzi ha zvinhu zviri kufamba hani surplus what there's no surplus. Everything is going on the negative direction. So tinogona kungonyarara ka tichingotarisa tichiti no tofanira kuteerera hurumende yedu but for what? Because right now we are destroying the future of Zimbabwe. Mwana ari kuenda kuchikoro zvino anodziswa nani ticha wacho ane nzara asina kubvachwa kumba. And ndivo vana vati kutarisira kuti vanofanira kusimuka Zimbabwe mangwana. Then tine generation yatatato destroy in terms of education. Vasi vaingoendawo kuchikoro just kungoenda pachinzwa chiti hapana. Then tine apa chikoro mabasa hakuna. So tiri kuvaka nyika yakaita sei.
Aiwa mukoma
kutora rikataura ma problems akawandisa. So I think we need something serious. We need to plan because this is our life. This is Zimbabwe, our country. This is our life and we want to leave a legacy. We cannot leave a legacy with this current situation.
Hai mukoma tinotenda zvikuru nemashoko enyu. Regai tione kuti zvichafamba sei. Ndofunga vamwe vatereri vanzwa mashoko enyu nezvamunofunga vachatifunerawo futi vagotiudzawo kuti zvingaitwa sei zvinhu izvi kuti zvinyatsotozanika nekuti zvoramba zvichienderera mberi. Saka tinotenda chaizvo mukoma Solomon. Ya mazita chaizvo. Yeah, Solomon is very depressed about this situation.
Mm-hmm.
And he feels that people are now more oppressed than they were before independence.
Mm.
And that there are no ways of helping yourself even if you are able. You know, you have money, you can't get things. Mm. To get the money, you have to get a job, and there are no jobs.
Mm.
So he's lamenting the situation and is comparing it to before independence, which is a very, very sad thing, you know, for us to come to that point.
Yeah, Mr. Wande, we have also our listeners and viewers who are watching us on Facebook. We have Ndabazezwe Vigi, he says, watching from North Carolina, right here in the United States. And then we have Forgive Mashang, who's watching us from Xavier, Southgate. Not sure where that is. And then Utaitas Nkomo Uting is East London, South Africa. Titus Nkomo. And then we have Ndabazezwe Vicky again, who says, life will never be sustained by depending on diaspora funds because diasporans have their financial commitments too. The only honorable thing is for Mnangagwa and his ZANU-PF to concede defeat by socio-economic factors and just resign. And then we have Signoro Uncle K, who says, can you call me on Messenger? Mr. Signoro, unfortunately, we can't call you on Messenger. Give us your number, your telephone number, and we'll call you right back. And then Reza Blessing Renius is saying he's watching us from Zimbabwe, Mount Darwin. Thank you to everyone. Keep watching and following us, and please do give us your numbers and we'll call you right back, Mr. Wande.
Yes. Before we go to Mr. Nkomo, I want to find out from Mr. Dube. Mr. Dube, are you still there? Mr. Dube? I think we lost Mr. Dube.
So we have Mr. Nkomo?
Yes. How are you, Mr. Nkomo?
I'm okay. How are you?
I'm fine, sir. I'm fine. What language do you want to use today?
I can use Ndebele.
Okay. Go ahead, sir. We are all listening to you now. You got the microphone.
Yeah. kunzima siri kakhulu ekhaya lathi silazama singapha nje nangikhuluma eSlanda neSouth Africa into eyenzakala ekhaya enzima so siyazama ukuthi sibe sithumile lathi khona ngale ukuthi ngile kungaba ngcono iy'ngunzi zikhona ukuthi zabe ziphile zikhona ngale so it's a very difficult situation ekhona sibili hhayi kodwa kunzima sibili.
Manje uphathisa njani imuli njengoba wena ukhona kungathi kungconywana kuyancwebeka kule khaya uphathisa njani abasekhaya?
Ya isikhathi esiningi sengiyabe ngikutholile kona lokho lami ngiyazama ukuthi bake emabhasini ngithumele imali betholi ukuthi abathenge something khona ngale ngoba ngale kunzima sibili kakhulu ngapha kungcono seke sibambe abambe sitholathole okuncane bathise khona ngalo labo bathile.
Okokuthi umelele yini ukhetho oluzayo ukuthi uyevota?
Ye ukhetho luzayo silumelele sithemba ukuthi kuzaba lukhetho olukhululekileyo ngoba sesikhathi lebethu senza ukhetho lungasoze lusibilise lutho but ukuthi siyevota sizahamba siyevota silumelele kakhulu.
Hayi bezwakala mnumzana Nkomo, siyabonga kakhulu.
Hayi lami ngiyabonga kakhulu, qhubekele phambili ngomsebenzi ekwenza.
Hayi sibongile kakhulu. Yes, Mr. Wande, you were trying to find out from Mr. Swaneng, is he still there?
No, I think we've lost him, I think.
Oh, okay. Yeah. So let's go to Mr.
Yeah, before we go to
Mr. Mpofu.
Mr. Mpofu. We have two Mpofus here. Okay, all right. Before we go to Mr. Mpofu, I have a message from Tawanda Rumhere. Arukuti Zaka Womba, Zimbabwe. Tawanda, and then there's Leslie Chitope. Arukuti Arukutuona, Aruk Mozambique. Tinotenda chaizvo Leslie. Tinoremba kuti uri kutinzwa zvakanaka and kuti zvinhu zvakanakako ikoko kwauri. And then there's Joel Makotose ari kuBotswana na Courtney Mpemi ari kuCape Town. Tinotenda chose kuti muri kutandara nesu. Tinoremba kuti muchatifonerawo tigotaurawo nemi. Mr. Mpof.
Yo.
What do you think we should do?
Hey, that's a very big question, that one. I think people of Zimbabwe have let themselves down. They have been given so many chances to decide about their future, but we have thrown away all those chances. Other countries, look at PRC, Tanzania, Kenya, they have changed the government that has failed to live to their expectations. But in Zimbabwe, since 1980, we are being led by criminals that came into power without any plan for the future. They came to power just to be in power. Now, I think it's very difficult. It's even difficult than it was before Mugabe went. Because Mugabe was a big detector, yes, but his days, I think in power, he was almost losing everything. We were just supposed to wait for Mugabe to fall down. And what we did now, we made a mistake by reviving ZANU-PF by bringing a fresh man with no idea of how to solve the economy, with no idea of how to run the country, with no idea of doing anything. He's not even able to be a headman in Nangakwa. He's a very, very, very dull person that cannot take the country anyway. Now, the people of Zimbabwe have got a very big task. If I had to go back to the incident when that was overthrown, I think if that thing is to happen again, which is possible, if it is to happen again, I can see a lot of people losing their lives this time, unlike before. Yes, we lost some people during that time, though it wasn't confirmed to officials, but we lost some people. But now it looks like in the army are in control. They are running the country. Nangakwa is just like someone who is being held hostage. The army is in control. They are helping some of them, especially the senior guys, they are getting whatever they want. For civilians, for people, for people, I think it's a very difficult situation that will last forever. Zimbabwe is going to be one of the poorest countries in the world. It's very difficult to solve the problems of Zimbabwe right now. What we need now, maybe, is a complete overhaul of the government. to do away with ZANU-PF, we start afresh. I don't know how we can do that one. It's very difficult.
No, thank you, Mr. Mpofu. Kande?
Yes, we have more callers, I mean more people who are following us on Facebook. We have Tabani Ndlovu, othi litshona njani basakazi abathandekayo. Hayi, sitshonile Tabani. Uthandiwe Mavundla laye uthi litshona njani Sihlobo. Umandla Gama uthi amatshono bakwethu. Hayi, sitshonile. Uphamela Khumalo uthi litshonile laye. Lo ubheka impilo moyo uthi safa saphela isizwe sikamthwakazi ye uyena usePretoria eSouth Africa. UBrighton Mzansi Ndebele uthi hi, I'm watching from Kempton Park, Johannesburg. Please call me. Ye, siyakufonela ke manje. Ye, bakhona bayakhuluma abalaleli, bayakhala ye ngomumo ukhona ekhaya ukuthi hayi unzima. Unzima kakhulukazi akuba acunula kakhulu ukuthi hayi batshelwa ukubana umnotho welizwe ususiba ngcono. Ye, umphathi ntambo wezemali uhlale ekhulumile yena umnumzana Mthuli Ncube esithi yena konke kuhamba kahle, kuhamba ngendlela ehleliweyo, kodwa phansi lapha hayi akukhanyi njalo, yiko nje okungani kukhathaza abanengi. Ye, mnumzana Mpofu, uyayizwa imizamo kamnumzana Ncube othi yena kusiyafika u-October yonke into yabe isilungile isihamba kahle. Ungathini wena khona?
Do we still have Mr. Mpofu? I think
Mr. Mpofu?
We have Miss Mpofu.
Oh. I think hello.
Hello. Yes.
Makadini.
Tiripo Makadini and you? Pata wanampofu wa hiri. Saka chitawala na Mr. Cassius Mpofu. Saka amuna ini kujanira pakati. Welcome to the program.
Thank you.
Yes, Miss Mpofu, maybe you can give us an idea of how you are helping folks back home from here. I guess you are here in the United States, right? Okay, so how do you help people back home?
Okay, kumusha tukubatsira munharaunda kuchitungidza kuzengesa kwandinogara. Tinongo identify vana vechikoro vanenge vane need to identify wo zvimwe zvakaita sepa clinic pandaitaura paya panga paita problem ye health semunhu wanesi. Togadzirisa materials acho. Iye zvinezvi takutsaya kushanda nameya wekuchitungwiza kuti tione tingaita sei kubatsira dambudziko remvura, especially kumatoilets pachitungwiza clinic hapana mvura, and then chitungwiza in general kuti how best can we do kuti tisimudzire nharaunda yedu ichitungwiza.
Ko tikatarisa ruzhinji rwevanhu, tikatarisa nyika yese nemamiriro azvakaita iko zvinezvi, munofungei nemamiriro akaita zvinhu kumusha?
Moziya, izvozvo kumusha zvirikutogwadza. Kandatora pachikaranga ini sakona kwangu zvachioniso ka ndatoti Zimbabwe yedu yato divide into two. It's like we've got two countries in one. Tine Zimbabwe section yeelectorate vanhu vakaita sana chioniso, vana mbuya achionesa na sekuru na tete. In the second part ye Zimbabwe ndiye maMPs atakasarudza together ari on the same side nezvanhu. Because my MPs edu andichaona vachitimiririra. It's like vakungozvimirira ivo, they are forgetting takavasarudzane kutimiririra. Sei ndiri kudaro pane nyaya ndaona yekutanzizvo ya yonzi chiizi dhati bill rasainwa na Mnangagwa Nasiro.
Tripartite.
Yes, zero rechirungu ichocho rekutizvo vanhu havachakwanisi kuti vanodemonstrate like especially vemuma civil servants, mapurisa, maticha, madoctors, manesi, vakasagutsikana nezvinhu vakanodemonstrata vonzi anivanudza basa rake. Pandiri kuti maMP vari kutikanyaka kuzona bhiura kuenda kunosainwa napresident. It means rambotanga raenda mastages ese rekuenda kuparlamenti vonosita voagria. Hongu tinobvuma kuti maMPA opposition ka mashoma havakwanisi kuita match. But remember, the MP unozoka kakunaraunda kwa kutu watu veduweka, pane biura kataira kadai, watu unza ma consequences, achi ma implications edu iroro, vani woziva. Kana jatu devo demonstrate, kana lutu wanyira machini, at least people have to know, avas kutaura. Toko unza wanzi biura kutu paswa, watu wesaini wanani na president kutishi, rali it's now passed into law. And then ma MP acho na iwayo, tukushima minta utamuna petro, but in Tukunzo, it's a rumor. I mean, Jimba, yes, Buddha Pastor, and the Tito Kwadi. The rumor is Mama MP Ashu. Largo Tibato is to set aside my gas stations, Abo Vega. Who does that? We M2 and Akasa Ruza. I was talking about Q name. What about Miram Q Makuega? Varku Dabzans, Varkatizo, Mutula Katan, and a bureaucrat and a budget. And they are saying, if you want us to sign it, approve a budget, conditions. They MPs, in US dollars. You have any kind of idea, guys? In the Abusaruza, the pay one bonds, the RTGS. Even when the cost of the 20 million, what pay my US dollars? Rather, my gas stations, Abu Vega. Rather, my two cars. Hiyo zutu ma MPs edu andazi vani motu kanindiri vaka puwa last year imwe nezi share anza vaka puwa imwe futi kanda kato piwa I don't know so kana nika itinke zunzu tineza saizozi zili zaniru kufeila ma MP toku saru tuba saruza voyenda wono tafafate zuzizi who is going to stand for van de Zimbabwe which means electorate ka tisore wapa tunoro wapa katua strike wapa katua ma demonstrations tisuna uraiwa tisuna fane nzara tisuna pa makius ma MP vachifara wali mezani. So I see Zimbabweans are vaccine representation.
Mr. Abbas, stay, okay. Gande, you know, Ms. Mpofia is bringing up quite a number of issues that there seems to be two worlds now in Zimbabwe whereby the MPs have their own lot, and the so-called, you know, majority have their own lot. And she is very bitter about the way the MPs behave, and she cannot understand how this bill got as far as the president's desk. That prohibits people from demonstrating, you know, civil servants and, and things like that. So she's not very happy about it. I should admit that she's very articulate about it, and okay. Ms. Mpof, Mira, stay on the line. I'm coming back to you.
Okay.
Paro nari magadi niko.
Ngeripoka na magadi wondo mananda varuta ora kuno South Africa. Magadi muri ya Zimbabwe mese pasire.
Tiripo mananda matoka tinokutambirai.
Sorry, Ndikuta oranda kananga nane situation ya kuitika mnum South Africa. The days of Zimbabwean to live in South Africa are now numbered. Ma zwa ukura ramatiri mnum South Africa are numbered. Soon or later, ticha zukera kumusha. Nkuti situation ya chua shika pasina kumira shukanaka. Wakanti kere ya wanoka ramnum South Africa wano mkisa watu njukure wa utu kudini. Wano hariku furwa. Should I go or should I stay? Upenyo awusina umira shakanaka. Sei ndata ura ndishita isu. Kani wabakuta uramaya uramaki ni nisi simpufu. Watima MP wakuto shufida wawande. Anima zawa kida kuti isu abakati miri vitawani zimbako mbili. Ndangani kida kuti ma operations e government. Nesu kuwa anu kunoku, chakato siyana. mukaona vanhu vachibatwa muHarare muya vachidzingirirwa. In agreement ye council zvinotozikanwa zvine zvatogariwa muchemba kuti mapurisa hasi kushanda basa ngaainde anodzinga vanhu hapatendebwi kana ivovo vuya pamhepo voti hativii ndo zvinoita administration yegovernment nepolitics. Kungatonga MDC nhasi inoita the same thing kudzingirira vanhu mutaundi pasingabvumirwi kuti vatengese. Zvokwadi vahwande zvimwe zvakaoma muchiona kuti vanhu mari yavanowana shoma iyoyo. Ini ndinofunga sokuti kuda hurumende ingaa yakatitsvagira nzira dzimwe dzenzira kuti vana imi muri kunze pamunotumira chikafu chenyu ichi tinoda kuti mutumire nenzira yakadai inoita kuti chikafu chiya pachinotumirwa chikwanise kusvika kuhama dzedu dziya dzinene dzikara dziri kumusha. Izvozvo zvinotibatsira kuti vanhu vachaona chichemo chavanoti pabhodha tinozosvika pakudai pakati tinozoona pakudai. Ndinobvumirana nevanotaura kuti corruption zveshuwa yauraya nyika. Muno musouth africa kutaura kwatiri kuita kune inonzi set copture commission iri kuendera mberi. A lot of money was looted, billions and billions. Kana kune anozofona handifungi kuti anoisiya nhauyo, billions and billions. But it's not easy to arrest my politician. Haisiri nyore vanhu vangafunga kuti pamwe kudai vamunangabva havasi kukuda kuita basa ravo nenzira yakanaka. Hei, zvine process makomiti angu hama neshamwari, zvine process. Handi nyore kukanda chiredzo makazara ngwena uchinyatsoa kuti zvinotiida nekumashure zvinotiida nekupi. Tinofarira kuti nyedu ine rugare. Ini ndinofunga kuti yatingabatana nenyika yedu ngatimboshandisa ivoice wayo titi nhaye vakuru vedu nevese ava vakafunda vatinhwa vanotaura ava vanotaura nezvematongerwo enyika vanotaura nezveikonomi ngapavhoitwa such kind of a conference yekuti which direction should we take as Zimbabweans then we move on with only one solution toona kuti inotisvitsa papi kuda nyika yedu ingava nechimiro chakanaka. I remember Zambia suffered a lot but they have never made it a noise that the Zimbabwean has made today. I thank you very much.
Mazita chaizvo manhandara tinotenda namashoko enyu mazita chaizvo. Ndisati ndapa Miss Chioneso Mpofu time yokupindura zvataurwa pandari pafoni kubva kuBotswana. Makadini? Halo? Vari kuBotswana, tiri kutaura nani?
Ndini Barnabas. Muri kunzwa?
Tiri kukunzwai zvikuru. Taura zvenyu.
Alright. Ndotaura handiti ka?
Hongu, taura zvenyu.
Nditaure, muri kunzwa handiti?
Tiri kukunzwai.
Alright. Chandanichida kuti nditaure inini ndechokuti hurumende yedu chaichaiyo yekuZimbabwe ikai ivo vana munangagwa ava hazvina kutanga nhasi kana kuti kutanga nezuro kana kutanga zvakabvira kudhara stereka kubvira nguva yehondo iyo iye nguva yehondo iye vari kuMozambique vairova Rhodesia vachidzokera kuMozambique zanura fortis zipra fortis zvichirwa chibva kuZambia kwaKenneth Kaunda. So hapana zvinoshamisa ende vanhu vezanu pf vakabvira kudhara nemusambo wavo iwoyo. Muri kundinzwa here?
Tiri kukunzwai vava, taura zvenyu.
Good. Vakabvira kudhara stereki ne nemaitiro avo iwayaya ezvino kana pakaitika maelections ivo ndivanongohwina chete. Opposition yakahwina inonzi haina kuhwina vanoba. Makati mutaure morohwa mosungwa. Vakauraya vanhu vakawanda tiri kuvanhu vezanu.
Ndofunga tava varasika. Miss Mpofu muripo here? Miss Mpofu?
Ndiripo.
Ehe. Mambonza zvataurwa navamanhanda ava vanga vachiti zviri kuitwa izvo ndo maitirwo azvo haisiri mhosva yeZANU-PF. Munoda kupindura mavanzwa zvavanga vachitaura handiti?
Handa kupanzwe pabva kuti haisi mhosva yeZANU-PF.
Eya, vanga vachiti vanga vachipindura pamamataura muchiti kunyangwe veMDC vakatonga zvekuitwa namaMP izvozvezvo ndo zvino zvavanongoita saka haisiri mhosva yevanhu vari kutonga. Vanga vachitaura nenyaya yamamuchitsanangura yekuti maMP vanoda magas station avo vega, vanomira makiyu avo vega, zvinhu zvakaita saizvozvo. Taura henyu mupedzise nhoroondo yenyu yamamuchitipa.
Inini point yangu ndechekuti zvandati inini munyika mbiri handiti muZimbabwe ka ndoti MP eopposition avasisina kusiyana neZANU-PF, vakutodyidzana neZANU-PF, varoda kutinyebe kuti vari kuchiva chiri kutimiririra. It's unfortunate, handi kuti zvokonzerwa here nekuti izvo Chamisa haasi muparliament navo mukuru wavo, saka is not in control zvakanyanya. Handizivi kuti ndingapa explanation yekuti kudii, because tikatora Innocent Gonesa handiti ndiye chief whip weMDC. Ndiye akatopa that popo, ndiye akatoiraisa that issue yekuti vanoda matwo vehicles, motikari yekutaundi nemotikari yekureseva. In an economy iri kuchema zvatakaita, munhu weMDC ndozvi kundirwadza izvozvo. Mwaza nezanzi iZANU yadaroka tiyangoti haiwa maZANU inobhonzi vanoita, but this is opposition. Hatiuri takatotarisiravo kwavari kuti vachatimiririra kuti kana ZANU yodaiwo MDC or whoever opposition ndoichachema nesu. But kana iwe uri wewe lawyer wangu anati ndiwe kundimiririra, wakuenda kuside dzekuita zvekuitwa nemuvengi wangu, tiri kufamba chirudzii. So apa handisi kuataka MDC, don't get me wrong, I'm attacking maMPs, maMPs eopposition vari kubvumira nezviri kuitwa negovernment, vasingatauri kune vanhu, vari kutoda motikari tutu yekutaundi neyekumusha. MP wekumaubra unai kutaundi yekumusha kupi kwacho? Paroku ndisangana newe paline yepetro ndichikuudzati MP makadi muri kuzoonawo sei izvi, handikuoni because mega station yenyu mega. Vati vedzi elite ka vachatogumani nesu isusu takavasarudza, takutovanhuhwira nitichabva kumba tisina kugeza because hakuna mvura, saka vasina kumira muraini nesu. Voda kuinkirizwa makaloans avo anenge achibva out of the country, mota kubva out of the country vachitenga voinkirizirwa mari dzacho. Zvinorevei izvozvo?
Manje
votoita ransom pana Mutuli. Mutuli ndagara ndakatomumakawo zvangu, ouya nebhajeti yake, votomuti kada kuti tisaine bhajeti kuti tiite appropriate this budget. Tanga wativa conditions aya, kwari kuna conditions ekuti nzvebvisa siweji kuchitungiza. Why don't they give maconditions anobhenefita isusu vanhu vakavasarudza than maconditions anobhenefita ivo? Vanga ani pamaMP nevanza dzaripo ekuti vangapa condition yekuti budget iholdiwe because of just a handful of my MPs at the expense of the whole country. This is sad. Kanduze kuti and as this kanzizvo paita problem ngakuitwe demonstration, anodemonstrata mwana wangu nehanzvadzi yangu ndanopinda mustreet ndovanorohwa maMP wayo kutanzi vanhu vedu varohwa, vanhu vedu varohwa, and yet inini hamusi kutimiririra, and vanenge vasichema pamademonstrations achona futi. They won't even be there. Tikatochema tichienda kupi? It's like we are nowhere. We don't even know what to do. Ndiri muno zvangu but ndikutaura semunhu ari kuZimbabwe right now kuti munhu ari muZimbabwe iye zvino izvi asina chekubata, ari kuti izvi magetsi adzimwa. Tinochaita ari kufungei achinzwa kuti MP akati ave nemotikari yechitu? Anozwa sei?
All right, thank you so much, Mr. Mpofu. We have a caller here, Silo Mnumzana Ndebele. Sakwamukela uhlelo?
Yebo.
Yebo Ndebele, unjani?
Siyaphila njani le?
Hayi, siyaphila. Kunjani khona ngapho?
Yo, hayi. Ngapha siyazama inoba nje isimo sezima kodwa hayi.
Okay, ungasiphi imbono yakho?
Yebo, ngithanda ukukhuluma ngesimo sasekhaya lesi. lesimo akunandanga especially ukuthi intsha omelo ukuthi ngatsha ziqhenye ukuthi singasithi ngamabone free kodwa ifreedom yakhona asiyibona ngoba la sikhona kunzima nalapho esaya kunzima so asazi ukuthi into enzwanile le ukutho ngikakhulu especially thina intsha
manje
ngikhuluma nje inhliziyo zethu zibuhlunga
manje ubona ukuthi wena ubona ngani kuyini okungaphathisa ilizwe ukuthi liye phambili
maro ngatshintsha lo hulumende nje ngibona ngathi kungaba ngcono
njengoba pho esanda votelwa
kungene abantu abasha abasebenembono emisha
isona
nje young minds young people maybe they can lead this country in a better place
kodwa kuphela abasanda votelwa laba ababusayo
siyakubona lokho kodwa
ya kunzima
kunzima ngoba nathi ngapha siyazama ukusebenza siyazama ukusebenza imali zangkhona esisebenza sizithumela emakhaya zisala singela lutho nathi
heyi bantu hayi sibongile kakhulu mnumzana Yes, Mr. Wande, we are coming to the end of the show. Maybe Ms. Mpofu would like
yes,
to
give us her last words. Murupere, Ms. Mpofu.
Ongu njiriku. My last words is Zanu ya kundikana shachose. Ma MPA, please, we are begging you. Regae kubara irwa. Regai kuvara irwa takakusarudzai kuti mutimirirewo ndimi mutoriwo ndivo our last hope kuti vachitiwo zvinhu zvisvinu but kana vakucrossa camp kuenda the other side hatichazvihwisisi saka Innocent Gonese netimu yake please ngavafunge zvinhu kwazvo
Kwa mama mbotawara kapaya michiti munozwa hini kuti vashoma mparlamenti zvekuti kana pachivhotwa kazhinji vano vanokundwa nekuti ivo vashoma haisiriyo problem here ya muri kutaura iyi
I problem but hanzi kufa kwemurume kubudaura zvokangoti ndingakombwa ngonyarara ngavabude pachina ngavataure kuvanhu kuti vedu vei kuno kwaita chichemu chakati chakati tozozuru toona kuti vedu pane chichemu chiripo patinozongonzwa kuti zibhiura tosainiwa rakatopfuura why were they quiet all along both from what I understand dzakanzi dzakapaswa musenate 23rd May which means dzanga dzibva kuparliament way before then dzozinda kusenate dzozinda kupresident's desk pakangonyararwa kuda zvakabuda pabeye pakanzi zvakadi vakadi kutaurira vamwe vanhu iye zvinhu zvakanzi panehanzi kure 255 mabills anikwana kutaurwa nezvavo munhu angati zvakanzi hapana not even a single one rakaraiswa nemunhu weopposition what are they going to why are they going to parliament mamaopposition MPs vanongoenda ngosongonogara upa mari vodzoka apa chari kumboreizawo kuti vati issue yakati and at the end of the day lautanzi dobadroma rima us maiyese kuti imita parliament kuonogara kuvachidzisa masitira rimomo sasi changwa chii zvichema zviriko zvakawandisa sezvakadai ine anomutsira chimwe zvichema 1 vakadi kuchiendesa wechocho they don't asi zvichemo zvavo ndizvongoti vavuda zvimutsare mbirimbiri ehe vashoma but ngavamiremire kuti ive pane chakati hati kuchikwanisa tibatsirewo come back kune evanhu vakakusarudza uya utiudze
zviriko Unfortunately, Ms. Mpofu, we have run out of time. Thank you so much for joining us. All right, that was Ms. Chiwoneso Mpofu. She's here in the United States. We also had Mr. Sibanengi Dube, of the Zimbabwe Exiles Forum, and Mr. Cassius J. Simanampofu from South Africa. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Chandono Kawande. Until we see you next time, good night.